represent DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pakati pekufamba sakarutsi giro sitarudishu vanorudzi motokari mapurisa auya akapakatira zvombo zvinosanganisira maak47 vaine matiegas vaine imbwa dziya dzavanoshandisa vachiri muchavanhu vakatora makii emarura ekwanaza 15.
Mapurisa mugweru nezuro akasunga vatsigiri vecitizens coalition for change vakange vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya.
Zuva ranhasi izuva rokusuwisa, izuva rinotsamwisa. Zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Varayiridzi vaida zvikuru kwazvo kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka.
Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi, asi varayiridzi vachiti havana mari yekuendesa kubasa. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti sangano reZimbabwe Electoral Commission harisi kushandira vanhu zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mugweru akasunga nezuro vanhu vazhinji mushure mokuvhiringa kutsvaka rutsigiro kwavaita nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya, avo vari kupupidza kuva mumiriri webato iri muparamende, vaudza Studio 7 kuti vatsigiri vebato ravo vakanga vachityaira motikari dzavo vachitsvaga rutsigiro apo mapurisa akavavhiringa ndokutora makii emotikari 15 pamwe nekusunga vatyairi 15 vakanovharirwa kukamba yeGweru Central, vamwe vakavharirwa kukamba yeMkoba 1. Tabata vachibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Muzuva rane zuro tanga tichitenderera musha weMukomba tiine dzimotikari tichiti ainonziwe pachirungu rotisho tichitsvaka rutsigiro sezvo tiri panguva yekutsvaka rutsigiro takanangana nemabhai election ariko musha wa26 March. Tatenderera musha wese weMukomba tine dzimotikari dzangaisvika kuma70. Tiri pakati pokufamba tichitsvaka rutsigiro sitarudisho vanori dzimotikari mapurisa auya akapakatira zvombo zvinosanganisira maak47 vaine matiega vaine imbwa dziya dzavanoshandisa vachiri muchavanhu vakatora makii emarura ekwanaza 15 vakasunga madhiraivha emarura iwayo 15. Chinondinetsa mukoma Tanonoka Wande ndechekuti zano painenge ichitsvaka rutsigiro masvondo matatu adarikawo vaida kunge vachimiririra bato ravo rezano iri rapera iri vaitsvaka rutsigiro vachiita marodhishow vachiimba vachiburuka vachitamba vachidini. Hatina kumboona mapurisa vachivavhiringidza kuita zvose izvozvo. Ndazobvunza Dispo kuti kotaneta chii. Dispo anondiudza kuti unlawful gathering. Ndikavabvunza kuti what is the definition of unlawful gathering? Unlawful gathering zvinomboreveiko? Zvinoreve here kuti vanhu vari mudzimotikari vari kufamba havari mudzimotikari dzavo vachitengesa bhiza ravo vari mudzimotikari dzavo is unlawful gathering pakudii? Saka munhu wese kana vanhu vakafamba vari mudzimotikari vari mumarwere vachibva kumabasa kwavo zvaakunzi here unlawful gathering? So izvii zvinonetsa kuti vanhu wakati zine kupana minda sirpa mtemo nasi unoe tawucha karuchi giro wako hunduka chini itakutuwa ikuwe wati ziso kukambina chii iwe ringo yote kama hosi tenga ilali ya tanga kiteka tani zuru tina kusima polisa chaita ayo asino njikwa wanarumu zimoti kari wanafama ni zimoti kari alikuwa wati rodi shio hii alofu kathari
saka baka suku hava wadi pi vabudi suku erika wati wacha kafarirwa
awana kubudisa waka fari bapa mkupa wani police station waka fari baku gwefendra inilada kunditora pa mbapa angu padada suka maitza kangu watu ako mwena kuindana unari buwedu kupi kiuto utisungu pasi mbatu kukambina sakari kukambina sinasi tina mp wedu saa kutala kunai foo waka sungu wani zuru waka fari kwa mba mkupa wani police station waka fari bapa gwefendra mkuma tanuka wande andiwani tindati sana zote zaka jikamu nika kawana mangu mapate ajizisa ukambina kawana mutemo usisansi wa jizu uyutundo kwa mainini uyutundo kwa maikuru asisa mbisa kama
saka mwita sene nyaya nivachubaya
taa zivisa gwitarendu wano zwari zina usita wa nika doi wa haku fambira nyazacho asisu mkuma tanuka wande atisu nisi ukuta karuti gini zanu atisa nisema polisa mapulisa wanameanga wana mwosa wani ya nguwa natuwa kukwe mindaya wano mbisa wano rusi kambe mina mwini ya nao nune ukushita kama sita chaisi kambe na mwini ya nao pasina mwini shunga shungori pisi su wawani msimoti kari so mapulisa wango tunga kutingwa ingari iyo mapulisa wano samu tema zati ya tutunga isi wana wana mwosa wani ya wapa nuta honga kiyo alofu kakari mwari mwoti kari sikuwa ni wae sofa wani zimoti kari mwini nika wafana kusungwa lukuti wani kasa wani wari mwoti kari iyo mapulisa wacho angari mwoti kari wakaka sikari na zembewa sikari na itoro sikari zakari alofu kakari
asi hapana kakubazwa
kawana sunga hapana saka kwa zalo kutawona mapulisa mamu walongo telefa zila zila chile wa nisi mboma paulo wane mbome mapulisa hundo kuwara saka sana gwitari hundo inas rainda kuma sales ipo mkobo wane rainda kuma sales yuku gwesendra wekipa kutisiza vanu wakuwara ndayapi asma kuwara wangasa yuku nukutu wanawanga chengwa nimbuma asma polisa
abo wange vari murongi wemisa nganu mbadore Citizens Coalition for Change wa Amos Chibaya wari paro nare kugweru ne Studio 7 tatadza kubata mutauriri we ZANPF ne mutauriri we mapulisa mudunhu re Midlands Assistant Inspector Emmanuel Mahoko sezvo nare mbozha dzavo dzange dzisingadairwi. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi muvhuro asi mamwe masangano anomirira varairidzi anoti nhengo dzavo hadzisi kuenda kuzvikoro zvadzo nekuti havana mari yekushandisa kuenda kubasa. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vanoti varairidzi vakabvumirana kuti havasi kuzoenda kuzvikoro zvavo sezvo vasina mari. Dr. Jovati hurumende yakatambisa nguva zhinji ichirega kuita hurukuro nevarairidzi asi zvino varairidzi havachasuduruki kusvika zvinonetsa varairidzi zvagadziriswa.
Zuva ranhasi izuva rokusuwisa, izuva rinotsamwisa. Zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Varairidzi vaida zvikuru kwazvo kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka. Asi pane zvinhu zvishanu zvapa kuti zvikoro zvivhure zvakavharwa.
Zvishanu izvi ndezvipi, Dr. Joe?
Chokutanga ndechekuti kuti zvikoro zvivhure mune zvakanaka, varairidzi vanofanira kunge vane mari yokuti vakwanise kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa muZimbabwe mese vachitravhela vachibva kumisha yavo. Chechipiri, vabereki, zvinoinkludzawo navarairidzi, vanofanira kunge vakwanisa kubhadharira vana vavo school fees zvokuti vanavo vachienda kuchikoro kunodzidza. Chechitatu, panofanira kunge pane nhaurirano dzamandorokwati pakati pavarairidzi nehurumende. Asi zvatinongoziva kuti hurumende yanga ichiita chamuhwande muhwande navarairidzi ichiramba kuti itaure anena varairidzi zvinonzi pachirungu evasive and elusive attempt nehurumende chimwe chechina ndochokuti iyo varairidzi vanofarange vachinzwawo manyukunyuku okuti vaende kunodzidzisa kuchikoro maiso kwazo nyemba kutsadzarungwa chinonzi pachirungu intrinsic motivation tichitaura vanyori vamwe kana magugudira anonzi ana Maslow chekupedzisira hurumende inofanira kunge ichikoshesawo health and safety dzavarairidzi vana vechikoro neancillary staff zvatinoona ndezvekuti murairidzi uri panguva yakaoma yaSimon Chimbedu munhu akatambira 19,000 muzvikoro mari dziri kudiwa dzakaapprovewa nehurumende mumaboarding school dzaakusvika ma190,000 saka hationi zvichibhalansa tinoona zvakakurira kumusoro setsvimbo zvichipa kuti murayiridzi upenyu hwake huome zvikuru nhamo ichitamba hwishu achinunga svese nomuromo
saka Dr. Joe varayiridzi vanoti nenyaya iyi
varayiridzi vese muzimbabwe vakabvuma kuti vanhu varombo vasina mari yokukwanisa kuenda kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vasiya vaokumba nguva zhinji varayiridzi vakazama kutaura nehurumende kuti ionewo kuti yagadzirisa maringe nemari dziri kutambirwa navarayiridzi zvikuru sei kuti mari yavo idzokere kuUS 540 yavaitambira October 2018 isati yasvika pamwe chete nokuwanawo maallowances ana ECD bloated class allowance composed class allowance class teacher allowance neimwewo allowance yokudzidzisa A level kana kuva HOD nokuti maallowance iwo mamwe ava $10 ya HOD nokudzidzisa A level yatinoziva kuti $10 hapana zvainoita yeRTGS chimwe chikuru ndechoti varayiridzi vakanguri vataura nehurumende kuti vana vatatu vemurayiridzi vasabhadharawo mafees muchikoro chehurumende kana chikoro chinobhadhara varayiridzi nehurumende zvese izvi hazvisati zvaitika saka varayiridzi vakaomerwa noupenyu savabereki sevanhu vane mhuri vana vavo vasingakwanisi kuti vaende kuzvikoro hazvikwanisi kuti vasapote system inopa kuti vanodzidzisa vana vavo vangu kuti vazotonga vana vavo vasingakwanisi kuenda kuchikoro nemhaka yeurombo hwana baba nanamai vavo saka nhasi uno varayiridzi havakwanisi kuenda kuchikoro vakagara vakadekara kudzimba dzavo vakamirira hurumende kuti gadzirise zvichemo zvavo maringe nemari dzavanotambira namaallowances tasvitsana kwamvura yacheka makumbo zvaramba ng'anga murako achida tomirira hurumende kuti ikwanise kupa varayiridzi mari dzokuti vaende kuzvikoro asi kana isati yapa mari dzokuti varayiridzi vacapacitated vaende kuzvikoro varayiridzi vambomira kuti vaende kuzvikoro nokuti havatorina mari yacho yokuenda zvikoro kunyange vakada kuti vaende kuzvikoro ikoko
avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 tatadzawo kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vatoro sangano rezimbabwe election support network zesni rinoti sangano rinoona nezvesarudzo rezimbabwe electoral commission harisi kuita basa raro nomazvo sachigaro vezesni vaandrew makoni vaudza studio 7 kuti kana vanhu vashoma vakavhota sarudzo hadzizoratidzi zvinodiwa nevanhu vachiti zec inofanirwa kushanda nesimba kuti inyorese vanhu vazhinji vamakoni vati zec haina kushambadzira kuvanhu ruzivo rwekunyoresa uye haina kugadzirira zvokuita kana chimwe chinhu chikasafamba zvakanaka sezvakaitika zvondorapera apo umwe muchina wavo wakafa izvo zvakakonzera kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba dzavo vasina kunyoresa kuvhota
chirongwa chokunyoresa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo hachina kutanga zvakanaka kana tichiyeuka chirongwa ichi chaifanonge chakaitwa muna December wegoro rapfuura we zeki yakachimisa yakatida kuti itange yaona kuti vanhu vanenge vakwanisa kuona here kuwana here ma ID cards kureva kuti vanga vakuda kupa mukana kuna registrar general kuti atange wokuita basa rokupa vanhu zvitupa zvinozova zvinovabatsira kuti vakwanise kuvhota. Saka tiri kuona kuti nguva yakapiwa registrar general yakapfuura pasina zvaitwa. Zeki yakazotanga chirongwa chayo mazopfuura vazhinji vanofanira kunge vachiregistra kuvhota vasina zvitupa zvokuti vakwanise kunonyoresa nazvo. Tikunzwa izvo kuti registrar general ari kutaura kuti vachabatana pamwe chete nezeki muna April panoitwa chirongwa chechipiri chokunyoresa ndonguva yavachabatana nezeki kuti vakwanise kupawo zvitupa pamwepo zeki ichipawo ichinyoresawo vanoda kuvhota musarudzo.
Munoti pamusoro pemashandiro ari kuitwa neZimbabwe Electoral Commission?
Tokuona kwedu zviri kuratidza kuti panguva ino zeki haina kunyatsorongeka nokuti hapana zvatiri kuona zviri kuitika. Vanhu vari kuya kunonyoresa vashomanene chaizvo. Mune imwewo nyaya tanzwa zvakare kuti pane imwe registration center nepamusana pokuti tiri kunzi michina yacho yanga yakafa. Zvino zvakadaro izvo zvinenge zvichitarisirwa kuti michina iyi inge usiri mumwe chete chete asi kuti pange panzvimbo pane muchina unokwanisa kuya nechimbi chimbi kuti ureplace uyo unenge wafa. Saka tinoona sokunge pachirongwa ichi tichiri kusangana nematambudziko. Zeki haina kunyatsochiongorora kuti vangachifambisa sei uye zvahona kunyanya kufunga nezvematambudziko anogona kusanganuka nawo akaita sekuti kunogona kunge kusina magetsi uyezve kunogona kunge mishina yacho isingashande nemazvo. Saka tinongokurudzira kuti Zeki ipaongorore ipapo inge yakagadzirira mazuva ari kutevera tichiri kungotanga. Saka pane nguva yakakura yokuti Zeki igadzirire zvakasimba kuitira kuti matambudziko atotanga kuona iwavo akwanise kunge achigadzirika.
Ava Makoni, zvimwe zvamuri kuona zvamunoda kuti zvigadziriswe nekukurumidza ndezvipi?
Chatiri kuona ndechekuti hapana kuitwa kushambadzira kwakakwana yandingati voter education yekuti vanhu vazive kuti pane chirongwa chakadai chokuti vanhu vanyorese kuvhota. Izvi zvingadai zvakaitika kubva muna December kusvika panguva ino vanofamba vachifamba mumacommunities vachikurudzira kuti pane chirongwa chichauya ende tinotarisira kuti avo vasina kukwanisa kunge vanyoresa kuvhota kumashure vakwanise kunyoresa kuti vavhote. Zvino hatina kuona vezeki vachifamba munzvimbo dzakasiyana-siyana vachiita kuti chirongwa ichi chizivikanwe. Zvinozova zvakonzera kuti pachatanga chirongwa ichi vanhu vashoma-shoma chaizvo vati vaenda kunonyoresa kuvhota. Tinonzwa isu kuti kumatebeleland kuBulawayo pane dzimwe nzvimbo pakangoya vanhu vashoma-shoma chaizvo ndewo pane dzimwe nzvimbo hapana kutombouya kana nemunhu akanyoresa kuti avhote. Zvinova zvinoratidza kuti chirongwa hachina kunge chatanga zvakanaka. Saka zeki inofanira kuti inyatsosimba chaizvo inyatsoita kuti chirongwa chishambadzwe chaizvo. Kana isingagone kuzviita yoga ngaibatsiranowewo nemamwe masangano akazvimirira kuti pave nemaprograms pamaradio, pave nemaprograms pamatv uyezve pave nevanofamba munzvimbo dzakasiyana-siyana maroad shows vachikurudzira vanhu kuti vabude vakwanise kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota. Izvi chete ndo zvinoita kuti chirongwa chiri kuzouya chedelimitation commission ichi chokugadzirisa maboundary emaconstituency chifambe zvakanaka kana vanhu vakwanisawo kunyoresa kuti vakwanise kuvhota.
Avo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare nestudio 7.
tichienda pamepo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzek vajaspa mangwana vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubaro rakabudisa nezuro sangano reZimbabwe Peace Project rinoti bato riri kutonga reZANU PF riri kumanikidza vagari vekumaruwa kupinda mumisangano yaro. Baro reZimbabwe Peace Project iri rinotiwo ZANU PF ndiyo iri kukonzera mhirizhonga munzvimbo zhinji munyika. Newsday rinoti vakuru vezvikoro kana kuti school heads vakazivisa nezuro kuti vachatadzawo kuenda kubasa sezviri kuitwa nevarayiridzi vachiti havana mari. Izvi zvinotarisirwa kuzviringa temu yekutanga yezvikoro. MuNewsday makare kanzuru yeguta reBulawayo inoyambira vagari veguta iri kuti ichadzima mvura padzimba dzavagari vasiri kubhadhara mutero wemvura kukanzuru. Kanzuru iyi inoti vagari veBulawayo vane chikwereti chinoita mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu emadhora emunyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi makadi pa studio sefe napo ndinoitwa Save Saigwa taura ndiri kuno Johannesburg South Africa. Ndoda kutanga kubatana nyaya kaanonzwa navachiwenga kuti kwai zvikoro zvinofungwa musi wa 7 uku kungova kungotaurawo zvako kufungwa kune zvikoro ndokunge vadzidzisi vachienda kubasa apo vari kuva kutira chaenda vongonovhura musiwo yezvikoro here musina vadzidzisi saka vana vanenge vachienda kupi kunodii tambisa nguva yedu savabereki tichikwira tichinetsa vana kuvatumira kuenda kuchikoro kusina vadzidzisi saka vanenge vachiita kuchikoro kwacho kunodii nechidiki chisinurai nguva yekuti muchisinura musimuke mutore action mukaona mukasatora nyika 2023 kubva kunharadada dziripo idzezano PF hamuchafi makaitorazve zvose zviri kutaugwa zvokunzi zvikoro zviri kuvhugwa musi wa 7 ndezvekugotsikwa tsuro ndezvekurumana kwemuhadzi nyika ichanaka 2023 panopinda mukomana anonzi Nelson Chamisa.
Makadiko kustudio 7 makadi maZimbabwe. Ini ndiri kuno kuchikomba central kunotungamirirwa navaFelix Mhona. Ndine mubvunzo kuna vamhona kuti ko zvamuri kungosimbirira kubhora ko marodzi ayo mati tifambe sei marodzi emuchikomba central chikomba east chikomba akafa zvekufa tiri kurarama nenyasha dzamwari kuti mota nemabhazi zviri kufamba kushingirira asi ayewa vamhona vamhona saka kupai matemu mangani asi rodhi nanhasi hamusi kugadzirisa muri kungosimbirira zvebhora bedzi tigadzisireiwo marodzi tigadzirisireiwo marodzi vamhona.
Makadiko hama neshamwari ndinoitwa mukoma Steven ndinongokumbira kuti hama neshamwari vatsigiri vose veCitizen Citizens Coalition for Change ngatinamatirirei tungamiriri wedu iye Nelson Chamisa kuti vose vanomurwisa havashayiwe simba rekumuparadza nekuda kwezita raishe Jesu. Ende chimwe chinhu 1 hande tinoregista kuvhota 2 tozoenda kunoregista tozoenda kunovhota kwacho 3 tochengetedza vhoti yedu tozati mukomana kana apinda namo nematambudziko zvinotiza regai kuterera zvinoitwa nevanhu vane uzira veZANU PF vane 42 years vasingadi kubva vatingoda kungodlana nhasi vango after money vango after iwo nemhuri dzavo chete saka vedu wee register to vote every youth go and register to vote.
Ya iko zvinezvi aregai tikuudzei maZanu PF vakuru vakuru vemaZanu PF asi zvinhu zvandoda kuudza izvi munotozviziva vemu asi kuti dzinongova ushungu zvinoshupa kuti murege kuita shungu itai ushungu muchitaura saizvozvo iko zvinezvi nemadzidziro aita mwana weZimbabwe because mwana weZimbabwe ari 50 years and below iko zvinezvi adzidza zvinoreva kuti wakuziva vachasiri vanhu vaiva vekukwenenzverwa zvokusvika pakuudzwa kuti nyika inofane zvakati nyika inofane zvakati nokuti vaiudzwa izvezvo vanhu vakanga vasina zvavanoziva vakanga vakamirira inonzi spoon feeding church vaika zvinovonesa because iwo uchitaura vanenge vatova mberi pako paunotaura zvaunenge uchitaura zvinoita tova mberi pako tichitoziva pakafira nyika nepainofanira kumukira nezvinoda kuitwa zvokuti masambisheni vanachamisa aizvi hazvishandi tinotoziva kuti mari yakabiwa gore rakati ikadyiwa nananhingi vananhingi vari kutorya uyezve vanhu vari kudya mari yakati pagore vanhu havachavaraidziki vasi president vedu vachauyi vachiwenga nyaya dzemasambisheni chisiyana yenadze mava kungozvitaurawo zvenyu chinotovapo itaitai zvamunoita zvokutora vana mhonzora nevamwe muchivashandisa chete ndezvanotoona zvamunotokwanisa
Hey, mamuka siku pa Studio 7, mamuka siku anhu wese.
Inzvinya yekuti nitsawo government iri inozva kuti tiri kutambudzika nyika munomira zvakanaka but makwidziro ari kuita mafees hamuita vari kuzoona sei apa pavananenge vakagara kumba apa papatoendese mulockdown mafees obva akwidzwa temu inenge ichidzidzwa vana inenge idikidiki ende vari kukwidza mafees isingaiti handizi kutiwo chii vari kuzviongororawo here kana vari kungozvitiwo simaona anoendawo mari tomaona anoenda munhu wese kuti tu muno mutinora mune agriculture ameno kuti vari kuzvifambisa sei mvura yakanaya kunzi mvura yanaya chaizvo isati naya mvura kulila zvinenge chinenge muchiitika ma$30 ikangonaya chete izvoro yakanga yamu70 top yuriya yakangoaezera ma100 mari taona farming city omiliam zfc mapurisa chainga anga asikatomboite hamiri vandadza nekukondra saka daudza kuti agriculture chinga kurisi kana vachidzosa fedlezi zvakadai esibaga izvo chavanhu chatongochukuka chiri munda nekuti vanhu vakundi kana kutenga mafedlezi acho saka hamene kuti vagovernment yedu iri kuzvionawo here kana kuti ndo vari kuita mabhizinesi acho asika zvekufamba
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumutambo wekupedzisira kuAfrica Cup of Nations nezuro Senegal yakatora mukombe uyu kwokutanga mushure mekukunda Egypt nezvibodzwa 4-2 pamapenalty zvikwata zviviri izvi zvakatamba kwemaminitsi 420 asi hapana akakwanisa kugohwesa izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty mutambi weSenegal Sadio Mane uyo anotambira chikwata cheLiverpool akagohwesa chibodzwa chakaita kuti Senegal isimudze mukombe weAfrica Cup of Nations
vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi
Mapurisa Mukweru Nezuro akasunga watsigiri we Citizens Coalition for Change vakange vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi asi varayiridzi vachiti havana mari yekuendesa kumabasa. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti sangano reZimbabwe Electoral Commission harisi kushandira vanhu zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.